Chidzidzo 13. Mashoko api anofadza pamusoro pechitendero? Mubvunzo wekutanga. Zvitendero zvese zvakanaka here? Muzvitendero zvese mune vamwe vanhu vanoda kunamata Mwari nemwoyo wese. Zvinofadza kuti Mwari anoona vanhu vakadaro uye anovada. Asi zvinosuwisa kuti zvinhu zvakaipa zvakawanda zviri kuitika munyika zviri kuitwa nevanhu vari muzvitendero. Mamwe mashoko akabuda munhau anoratidza kuti zvimwe zvitendero zvinobatanidzwa muhondo, muugandanga, kutsakatisa marudzi uye mukushungurudza vana. Izvi zvinorwadza vanhu vanotenda muna Mwari nemwoyo wose. Mateo 24:3-5 inoti, paakanga akagara pasi mugomo remiorivhi, vadzidzi vakaenda kwaari vari vega vakati, tiudzei, zvinhu izvi zvichaitika riini, uye chii chichava chiratidzo chokuti mavapo, uye chokuti nyika yava kumagumo kwayo? Jesu akavapindura achiti, chenjerai kuti parege kuva nemunhu anokutsausai, nokuti vazhinji vachauya muzita rangu vachiti, ndini Kristu, uye vachatsausa vazhinji. Mateo 24:11-12 inoti, vaprofita venhema vazhinji vachamuka votsausa vanhu vazhinji, uye kuwedzera kwokusateerera mutemo kuchaita kuti rudo ruvazhinji rutonhore. Chitendero chechokwadi chinokudza Mwari, asi zvitendero zvenhema zvinomugumbura. Zvinodzidzisa zvinhu zvisingawanikwi muBhaibheri, uye dzidziso dzenhema pamusoro paMwari uye pevakafa. Asi Jehovha anoda kuti vanhu vadzidze chokwadi pamusoro pake. Ezekieri 18:4 inoti, inzwai, mweya yesi ndeyangu, mweya wababa nemweya womwanakomana ndeyangu, mweya unotadza ndiwo uchafa. 1 Timoti 2:3-5 inoti, izvi zvakanaka, uye zvinogamuchirika pamberi pemuponesi wedu Mwari, uyo anoda kuti vanhu vakasiyana-siyana vaponeswe, uye vasvike pakuva neruzivo rwakarurama pamusoro pechokwadi. Nekuti kuna Mwari mumwe chete, nemurevereri mumwe chete pakati paMwari navanhu, ariwo munhu, Kristu Jesu. Mubvunzo wechitu, mashoko api anofadza pamusoro pechitendero? Zvinofadza kuti Mwari haanyengerwi nezvitendero zvinoti zvinoda Mwari asi izvo zvichida nyika yaSatani. Shoko raMwari rinodana zvitendero zvese zvenhema kuti Bhabhironi guru. Bhabhironi raiva guta rekare, uye muguta iroro ndimo makatangira chitendero chenhema pashure pekunge mafashamo epanguva yaNoa aitika. Pasina nguva, Mwari achangoerekana agumisa zvitendero zvinotsausa vanhu uye zvinovaitira zvakaipa. Zvakazarwa 17:1-2 inoti, imwe yengirozi nomwe dzakanga dziine ndiro nomwe yakauya kwandiri ikati, uya ndikuratidze kutongwa kwepfambi huru inogara pamvura zhinji, iyo yakaita upombwe namadzimambo epanyika, uye yakadhakisa vanhu vanogara panyika newaini yeupombwe hwayo. Zvakazarwa 17:5 inoti, pauma yake pakanga pakanyorwa zita risinganzwisisiki rokuti, Bhabhironi guru, amai vepfambi, uye vezvinhu zvinosemesa zvenyika. Zvakazarwa 17:16-17 inoti, uye nyanga gumi dzawaona nechikara, zvichavenga pfambi, uye zvichaiparadza nekuipekenura, uye zvichadya nyama yayo, uye zvichairoromesa nomoto, nokuti Mwari akazviisa mwoyo mavo kuti vaite zvaari kufunga, kureva kuti vaite pfungwa yavo imwe chete kuburikidza nekupa umambo hwavo kuchikara, kusvikira mashoko aMwari aitika. Zvakazarwa 18:8 inoti, ndokusaka matambudziko aro achauya nezuva rimwe chete, rufu nekuchema nenzara, uye richaroromeswa nemoto, nekuti Jehovha Mwari uyu akaritonga ane simba. Panewo mamwe mashoko anofadza. Jehovha ana kukanganwa vanhu vanoda kumunamata nemwoyo wese vari muzvitendero zvenhema zviri pasi pese. Ari kubatanidza vanhu ivavo kuburikidza nekuvadzidzisa chokwadi. Mika 4:2 inoti, marudzi mazhinji achaenda oti, uyai ngatikwirei kugomo raJehovha uye kuimba yaMwari waJakobho. Iye achatirairidza nezvenzira dzake, uye isu tichafamba mumakwara ake. Nekuti mutemo uchabuda muZioni, uye shoko raJehovha richabuda muJerusarema. Uye verse 5 inoti, nekuti rudzi rumwe nerumwe ruchafamba nezita raMwari warwo, asi isu tichafamba nezita raJehovha Mwari wedu nariini nariini. Mubvunzo wechi3, vanhu vanoda Mwari vanofanira kuitei? Jehovha anofarira vanhu vanoda chokwadi, uye vanoda kuita zvakanaka. Anovaudza kuti vasiye chitendero chenhema. Vanhu vanoda Mwari vanovhuma kuchinja kuti vaite zvinomufadza. Zvakazarwa 18:4 inoti, ndakanzwa rimwe inzwi richibva kudenga richiti, budai mariri vanhu vangu, kana musingadi kubatanidzwawo muzvivi zvaro, uye kana musingadi kuwirwa nemamwe matambudziko aro. Munguva yevaapostora, vanhu vaida Mwari pavainzwa mashoko akanaka aiparidzwa nevaapostora, vaiagamuchira nomufaro. Vakadzidziswa mararamiro matsva naJehovha, aiita kuti vafare, uye kuti vave neupenyu hune chinangwa netariro. Vakaratidza muenzaniso wakanaka kwatiri nokuti vakabvuma mashoko akanaka, vakaita kuti Jehovha ave pekutanga muupenyu hwavo. 1 Thessalonica 1 verse 8 ne 9 inoti, chekwadi ndechekuti, kugamuchira kwamakaita shoko raJehovha hakuna kungonzwikwa kuMakedonia neAkaya chete, asi kutenda kwenyu muna Mwari kwapararira kwese kwese, zvekuti hatisisina chekutaura. Nekuti ivo vanoramba vachitaura nezvekutanga kwatakaita kuonana nemi, uye kutendeukira kuna Mwari kwamakaita muchibva kuzvidhori zvenyu kuti muve varanda vaMwari mupenyu uye wechokwadi. 1 Thessalonica 2 verse 13 inoti, ndokusaka nesuwo tichiramba tichitenda Mwari, nekuti pamakagamuchira shoko raMwari ramakanzwa kwatiri, hamuna kurigamuchira seshoko revanhu, asi sezvariri chaizvo, seshoko raMwari, iro riri kushandawo mamuri imi vatendi. Jehovha anogamuchira vanhu vese vanosiya chitendero chenhema vachibatana nevanhu vake. Kana ukabvuma kuita zvauri kukumbirwa naJehovha, uchava shamwari yake. Uchavawo pakati pevanamati vaJehovha vanokuda, uye uchawana upenyu husingaperi. Mako 10 verse 29-30 inoti, Jesu akati, chokwadi ndinoti kwamuri, hapana munhu akasiya imba, kana vanin'ina, kana hanzvadzi, kana amai, kana baba, kana vana, kana minda nokuda kwangu, uye nokuda kwemashoko akanaka asingazowani zvapetwa kazana munguva ino, dzimba, nevanin'ina nehanzvadzi, navana amai, nevana neminda, uko achitambudzwa, uye upenyu husingaperi mune ramangwana. 2 Korinde 6 verse 17 ne 18 inoti, saka ibvai pakati pavo muzviparadzanise, anodaro Jehovha, musabata chinhu chisina kuchena, uye ini ndichakugamuchirai. Ndichava baba venyu, uye imi muchava vanakomana nevanasikana vangu, anodaro Jehovha wemasimba ose. Mubvunzo wechi4, Mwari achaita sei kuti vanhu vese vave nemufaro panyika? Zvinofadza kuti chitendero chenhema chichatongwa. Izvozvo zvichaita kuti udzvinyiriri hupere panyika. Pachange pasisina chitendero chenhema chinotsausa vanhu uye chinovapesanisa. Vanhu vese vachange vabatana vachinamata Mwari wechokwadi chete. Zvakazarwa 18 verse 20 ne21 inoti, fara nezvaitika kwariri iwe denga, nemiwo vatsvene, nemiwo apostora, nemiwo profita, nekuti Mwari ari pamutongo waro nemhaka yezvarakakuitirai. Imwe ngirozi yaiva yakasimba yakabva yasimudza dombo rakaita seguyo guru, ikarikanda mugungwa ichiti, Babiloni guta guru richawisirwa pasi nesimba seizvi, uye harizombowanikizve. Zvakazarwa 21 verse 3 ne4 inoti, ndakabva ndanzwa inzwi guru richibva kuchigaro cheumambo richiti, tarisa uone, tende raMwari riri pakati pevanhu, iye achagara navo, uye ivo vachava vanhu vake. Mwari pachake achava navo. Achapukuta misodzi yese pamaziso avo, uye hapazovi nerufu, kana kuchema, kana kuridza mhere, kana kurwadziwa. Zvinhu zvekutanga zvapfuura.